Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 18, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mashoko aya achibuda mumutungamiri wenyika anopa avo vari muchiuto, avo vari muchitori nemayouth ezanupf nevamwe vese vanoita violence license yekuvhaileta mahuman rights nekuti zviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika.
EU yoenderera mberi nhasi ichizeya nyaya yekuti yotemera here vamwe vakuru vehurumende zvirango.
Tichatanga kusangana navanhu vacho vese tichatoona nokutarisawo kumakwekweduwo kuti kunoku muridzi wenzvimbo ndiani, muganhu uri papi, zvinofamba sei.
Hurumende yoitawo ongororo yezvakaitika kumanikaland, uko mumwe muzvinapurazi wechichena akabuda pavhidhiyo achinetsana nemumwe murimi mutema ari kuda kutora chimwe chikamu chepurazi rake remichero. Vanhu voramba vachiita chipatapata chekuedza kuburitsa mitumbi uye vakapona mutsaona yemugodhi wekukadoma. Tichakupai zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano reEuropean Union ari kusangana muBrussels, Belgium nhasi kuti vazeye kurudziro yakaitwa nenhengo dzavo dzeparamende nemusi wechina kuti sangano iri riwedzere nekusimbaradza zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yeZimbabwe. EU inoti haina kufara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mauto kunodzivirira vanhu kuratidzira zvakapa kuti mauto aya mapurisa nevasori vapomerwe mhosva yekuuraya vanhu gumi nevanomwe, kubata chibharo mamwe madzimai uye kuita vakawanda akafira mberi. Zvirango zveEU zvainge zvangosara pane vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe uye kambani yeZimbabwe Defence Industries. Asi kunyangwe hazvo EU, America neUnited Nations dzanga dzichishora nyaya yekushandiswa kwemauto pavanhu vasina zvombo, vaMnangagwa nemusi wemugovera vakaudza vatsigiri vavo kumwenezi kuti vanhu vakaratidzira vanotumirazve mauto aya. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo nezvemashoko avaMnangagwa aya sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi danho ravaMnangagwa rekushandisa mauto iri riri kushorwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Mashoko avaMnangagwa anoratidza chinhu chokutanga ndechekuti zvavari kutaura kuti Zimbabwe is open for business, vachitaura kuti we are in a new dispensation. Aiwa, kunyepa. Mukatarira muna March 2007 pakati vanonzi Zimbabwe Save Zimbabwe campaign yakarohwa vana vatsvangirai, vana vamadhuku, vana vachamisa nevamwe vese vanga vakawandawanda vachiratidzira, vaMugabe vakabuda vachiti kwai tinoda shura. Mukatarira vhidhiyo muchaona kuti vaMnangagwa ari kutaura the same language. Zvinoreva kuti pautongi hwavo vaMnangagwa noutongi hwaMugabe hapana chakasiyana, asi vaMnangagwa vatoingirira mberi nekuti vanenge vachitocelebrata, vanenge vachitofara paina muchokuchema nevanhu vakafa, chokuchema nevanhu vakarasikirwa nezvunhu, chokuchema nevanhu vakakuvadzwa. Ivo vanototiretena kuti tichaita izvizvo, ticharamba tichita izvo, nenyaya yekuti kubva 1980 kubva kugukura hundi tichipinda muna 2000 tichipinda muna 2008 vaMnangagwa nevamwe vavo vanongoita mhirizhonga, vanoshandisa mauto, vanoshandisa vasori, vasiri accountable. So chinhu chikuru ndechekuti vaMnangagwa havana kuchinja. Saka hapana zvaari kutaura vari kunyepa. Asi mashoko iwayo achibuda mumutungamiri wenyika anopa avo vari muchiuto, avo vari muchisori nemayouth ezanupf nevamwe vese vanoita violence license yekuvioleta mahuman rights nekuti zviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika. Saka mashoko akashata, mashoko asina maturo.
Tichitarisawo kaimwe nyaya vari kutaura varuhanya vari kuti ivo kuratidzira hakusi kuitwa murunyararo asi kuri kuitwa nemhirizhonga zvakanangana nekupidigura hurumende yavo, ndosaka vari kuti varikushandisa mauto.
Aiwa, hapana munhu anga ane pfuti, hapana futi kana munhu akabuda achiti anoda kupidigura hurumende. Vanhu vakabuda achiti vane nzara nenyaya yeikonomi yedu yadonha, nenyaya yekuti havakwanisi kuenda vana vavo kuzvikoro, nenyaya yekuti havasina transport dzekuenda kumabasa. Hapana munhu akambobuda achiti kwai tinokudubura hurumende. Iwayi mashoko ava munangagwa wokuda kuti zvinhu zvavo zvavanoita zvisina mwero zvibvumwe. Muna 1980 kugukura hundi Zani yaiti kwai inoda kupidigurirwa hondo hurumende. Kuna na 2000 ndo zvavaingotaura, asi hapana kana munhu wani akambobata zvombo achiti anorwisa hurumende. Vanhu vemuzimbabwe havasi kuda zvemhirizhonga, havasi kumurudza zvombo, vanoda sarudzo dzakachena, vanoda utungamiri hwakachena, vanoda kuti ikonomi yavo yegadzirwe, kuti vana vaende kuzvikoro, muzvipatara mune mishonga. Ivo vanhu vezanupf nokuziva kuti havasina munhu anovasapota, vanomanikidzira vanhu kuti vavade vachishandisa mauto, vachishandisa vatori.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, vari parunare muJohannesburg, South Africa makare. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita ongororo yezvakaitika kumaNickaland, uko mumwe muzvinapurazi wechichena akabuda pavhidhiyo achida kutorerwa chimwe chikamu chepurazi rake remichero nemumwe murimi mutema wechidiki aiti ainge apiwa tsamba yekuita izvi nehurumende. Nyaya iyi yavhundutsa zvikuru varimi vashoma vechichena vasara pamapurazi. Vamwe varimi vatema vainge vazvigarisa patsva matunhu akawanda kusanganisira Matabeleland, Mashonaland Central nekumashonaland West vari kudzingwawo pamapurazi avakatanga kugara muna 2000. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamangwana.
Munongoziva kugara kunoita vanhu mumatunhu, nyaya dzeminza nemiganhu dzagara dzinonetsa. Ndosaka muchirwa pane chirevo chechishona chinoti vakarimirana kumuganhu, nekuti zvinenge zvaitikata zvokuti uyu anenge achingofunga kuti uyu wapfurikidza, uyu wadai dai dai. Saka zviripo panyaya iyi ndechekuti tiri kuongorora confusion iripo, kuti uyu vari kuti vakapiwa apa ari kuti handipo pavakapiwa, mepu dzacho dzakambofamba sei, chii chiri kunyatsoitika, togadzirisa dispute yacho zehurumende.
Saka hurumende yakatotumira vanhu kunoongorora kuti zviri kufamba sei.
Chokutanga chachiitika, nokuti yanga ichingori vhidhiyo yanga ichitenderera, chinhu chokutanga chaifanira kuita kuti zvizivise kuti nzvimbo inombori kupi, ndivanani, ndepapi chaipo izvo tavanazvo. Saka tichatanga kusangana navanhu vacho vese tichatsoona nokutarisawo kumakwekweduwo kuti kunoku muridzi wenzvimbo ndiani, muganhu uri papi, zvinofamba sei. Saka ndoongororo yatichaita zuva mashoma manotevera tenge tichikupai statement.
Zvakaitikira kupi izvi?
Zviri kumaNickaland.
Tombotarisawo vamwe vanenge vanga vakutyira kuti nyangwe varungu vashoma vasara ivavo vanenge vachizotorerwa mapurazi, kunyange hazvo mutungamiri wenyika akataura kuti izvi zvapera kana paine zviri kuitwa, zviri kuitwa negwara. Zviri kufamba sei?
Vanhu ngavarege kukadzika zvavo nekuvhunduka zvakawanda wanda. Hakuna new farm invasion. Chatinacho chirongwa chehurumende ndechekudaiwo. Kune inonzi land commission yamakaona ichifamba yaichiita inonzi maland audit. Kana yapedza yakutopedza maripoti acho anenge akutouya zvavo, iri kuidentifya mapurazi akakura kudarika mamwe, aya kuti munhu ane purazi kana kuti 5,000 hectares iye achingorima 200 or 100 hectares. Kwozouya vane mamultiple farms, iwayo ndo mafarm achashandiswa sestoko inozobatsira vanhu vane havi nenzara yeland. Asi sokuziva kwenyu zvakaitika hazvireveswe, land redistribution yakaitwa hairivheswe. Saka kana pane malegacy issue anenge aripo nenyaya dzacho iwayo, hurumende ichamagadzi.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reZim Live iro repa internet rine nyaya yekuti hurumende iri kuda kuvandudza mitemo yekuchera goridhe kune vechidiki zvichitevera kufira kwevanhu vanodarika makumi maviri nemana mugodhi yeBattlefields kukadoma. Mashoko aya akataurwa negurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando avo vanoti hurumende iri kuda kuchengetedza upenyu hwevanhu vanenge vachichera zvicherwa vanonzi nevamwe makorokoza. Mitumbi yevanhu makumi maviri nemana yaburitswa migodhi iyi uye mimwe iri kutarisirwa kuburitswa nhasi. Vanhu vasere vakaburitswa vari vapenyu. Bepa nhau iri rinotiwo vamwe vari kuda kuti vachitando vasiye basa vachivabomera mhosva yekunonoka kutumira vanhu vekuenda kunobatsira vanhu vainge vari mugodhi vawirwa netsaona. Bepa nhau reHerald rine nyaya yekuti komiti yeparamende yeStanding Rules and Orders ichasangana nhasi kuzeya nyaya yeuori iri kupomerwa nhengo yeparamende yakazvimirira inomirira Norton mudare reparamende vatemba muliswa avanonzi vaida chioko muhomwe kubva kune mumwe muzvina bhizimisi. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau reChronicle iro rinoti mutumbi wegamba renyika muzvinafundo Callistus Ndlovu avo vakashaya kuSouth Africa nemusi wechitatu uri kutarisirwa kupinda munyika nhasi. Iye zvino tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Nai makadishe ndotaurawo nababawo, kuna babawo vari kutaura tanzi hakuna vanhu vakarepa vakaregerei kunomana vanonyatsokupiwei kubabavo naiedu vanowanei mashoko avari kutaura mashoko ababa vakarongeka vasadaro handina kubata zita ravo babawo vari kutaura mashoko iwavo. Ko zvavari kuti vanhu havana kurepiwa oraiti? Ko vanhu vakaurayiwa? Hapana futi vanhu vakaurayiwa. Vasadaro babawo, kuvadarireiko kudaro naini vanhu vachifa kudai? Vanopiwei kuna vamunangagwa naini? Kungavangotaura chokwadi, kuvanorambireiko nyaya dziri pachena? Kuvanopedzireiko nguva vachitaura zvinhu zvisingaiti? Kana vasina mashoko ngavaende vanorara vasati nyadzise izvo.
Makadii veStudio 7 kwamuri mose, tinotenda nechirongwa chamunotipa. Ndava nechikumbira vangu kutaura kuna vamunangagwa navachamisa yavagara pasi vakachitaurirana kuti nuo nyika zvayadai so todinayo. Chamisa mwana kana ndakatarisa mwana wavamunangagwa, asi makakatwana avanoitana navamunangagwa. Ngaungopawo mwana wavo taa mwanangu, bata nepapa wakadai so utongi tizoona kuti zvinoperera papi. Ngaungopanana mukana pane kuti vanoweZimbabwe kupararira nedzimwe nyika kuta kunge tisina kwekugara naye vakomana. Ndatenda ndinonzi Mafia Banda.
Makadini henyu vashamarari veStudio 7 zvose nevateereri vayo Zimbabwe yose jekerere? Tinofara. Ndanchida kunzwa shoko randinaro zvinyaya wani kuti ndoda kunzwa kuti vanhu vakavharirwa mumugodhi ndiaya tingati makorokoza here kana kuti vaichera zviri pamutemo? Nokuti kana vaichera zviri pamutemo zvaifanira kuti dai vemutemo vakagara vazivisa vanhu kuti kune mvura iri kuvuya vanhu vasati vavharirwa mugodhi, pane kuti vanhu vozovharirwa. Apa voshandisa zvematanda netambo kutonza kuburitsa mvura navanhu. Zvinhu zvinoshoresa nyika uye zvinhu zvinoradza nyika kuti iri kumashure kwedzimwe nyika dzose. Taichikumbira dai vanyika yedu vaitawo zvinhu kwazvo zvisingashoresi pasi pezuva, vaitawo zvinhu zvinoonekera munyika dzose. Musadhaki chero musiri musadhaki munyika dzose zvinhu zvinongoonekerawo zvisatishoresa. Ndatenda havo.
Makadii kumure Studio 7? Indiri kwataura Lawrence Manjoro ripa Cape Town apa. Kuparisapi tinongotiwo nenyaya yakatika kukadoma, nyaya inorwadza iwana kuwira mugodhi. Tikuda madzangu achemeze netariro zvinhu zviri kutifadza nezviri kuitika. Tiri kungotarisira kuti dai kuZimbabwe wabatana wataura pamwe chete wakwanisa kufambira mberi zvaenda mberi. Nyika yedu taisa mberi, nyika yedu pamberi, tambomira kuda kuisa isusu kuti tikwanise kunge tichitonga nezvakasiyana siyana, nekuti zvinhu zvatotirwadza zvatibata kunge tiri kuna zvitinakidzi. But tinongotenda kuti vanhu vangoramba vari nenyararo vainavo pane dzino nguva. Tatenda
kwazwai vateereri venefemu rori pamwoyo pangu. Studio 7 inotaura chokwadi chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Ini ndoitwa Elfas Tumbare. Ipano ipane nyaya mukati moupenyu hwedu. President vari kuti ivo vachamisa ngavatange vabvuma kuti ivo ndo vakawina. Vanogobvuma chiiko? Pane nyaya here? Kana pane nyaya ndeni panoda nhaurira? Sezvatinogara tichitaura isu maZimbabwe kuti vanhu ava mapato maviri aya ngaatange kuda kutanga kutaurirana vachinzwisana vari pakati, umwe asada kuita bhuru reumwe, nekuti chokwadi tinozviziva tisu takavhota, titoziva exactly zvakaitika. Kana ivo vasingazive nemavhoti avo kuti vakawina nemangani vamunangagwa, ndo pane mongo wenyaya apo inofanira kutaurwa. Dambudziko ratiri kuita tine vamwe vanhu vakatotiza muZimbabwe vari kuwana naAmerica uku, to vari kuti vohanzi tangai mabvuma kuti President Mnangagwa vakahwina. Kumanje ndaura nevezoita pako.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Somalia iri kuedza kupedza bopoto pakati payo neKenya mushure mekunge Kenya yadzosa mumiriri wayo munyika iyi uye kudzinga mumiriri weSomalia. Nyika mbiri idzi dziri kunetsana nenyaya yemuganhu. Nyaya iyi iri pamberi pedare reInternational Court kana kuti ICJ iri kuHague kuSwitzerland. Vachuchisi vekuFrance vanoti vatanga kuferefeta vari kuratidzira munyika iyi vachizviti yellow vests nenyaya yekutukwa kwemumwe munhu wechitendero chechiJu vaAlain Finkielkraut vanova muzvinafundo. Muzvinafundo uyu aimbotsigira kuratidzira uku asi ave kuti hakuna musoro mushure mekunge anyombwa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekutara mutemo wechimbi-chimbi wekuti vashandise mari isiri mubhajeti renyika kuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico, vachiti ndipo pari kupinda makororo nevanotengesa zvinodhaka. Asi vanovapikisa vanoti iri harisi dambudziko munyika yeAmerica uye vanoti vaTrump vari kutyora mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa.
Ndinoona sekuti zvakaitwa navaTrump izvi ivo havo panyaya yemutemo. Mutemo unobvumidza munhu waPresident kudeclare national emergency kuti paitika zvinhu zvechimbi-chimbi. But maitira avanozvofanira kuita anofanira kurakidzwa kuti zveshuwa pane chii, pane need yekuti panzi pari kuda kuitwa zvinhu nechimbi-chimbi. Semenzani sekuti kana ukati zvinhu zvekuda kuitwa izvi zvinoda kuitwa nekukasira, unofanira kuacta nekudaro. But kana tikatarisa pamavhidhiyo avo avakabuda vachivhunzwa vapedza kutaura, vakatsanangura kuti chinhu chavanga vachigona kuzongoita neimwewo nguva, but ivo havo vari kuda kungozviita izvezvi. Plus kuti kana munhu akanga atipaitika emergency and then akuendera mberi achinoita zvimwe zvake zvepasaidi zviri personal, like kuenda kuholiday kana kuti ku maitira avakaita like kuacta kwavakaita, zvinoita sekuti panenge pasina emergency. Tongodzokera kumashure patakambotaura paya paya kuti zvinoita sekunonzi dambudziko kuvapo riripo, but rinenge risina kunyanya kuzova emergency yavari kuda kuti vati iripo. Chingori chinhu dambudziko rinogona riripo, but zvekuti ringanzira vaemergency zvinogona zviripo, maybe side riri exaggerated mbichana.
Tombotarisawo nyaya yekuti vangabudirira here kuita izvi, tichiona kuti masangano akawanda nevamwe vanopikisa vemadhemokrats ava vatotanga kuenda kunokwikwidza nyaya yekumatare.
Masangano akawanda akazvimirira imuno muAmerica vatotanga kuvapikisa. In fact vakati vachingozvitaura masangano akawanda akabva atotaiwa nyaya iyi tichanoipikisa. Nyaya iripo ndekuti vanenge vachiona kuti vane mapoints anokwanisa kuti vapikise kuti haisi emergency. Asi kuti ivo chero navo pamutauro wavo vakataura kuti ndinoenda kudare mamwe matare ekuzasaya ndinonogona kuruza bati ndinongozohwina. Saka ivo vanotozvionawo vega kuti vanogona kunoruza zvekuti sei takatarisana nenyaya yekuti emergency rezveshuwa.
Asi kuri kuti nyaya iyi yaenda kudare repamusorosoro resupreme court racho munoona vachibudirira here?
Maonero andinozviita kubudirira kwavo kunogona kunetsa nenyaya yekuti even vamwe vari kudiriravowo panyaya iyi vanenge vasingachanyanyi kuvasaidhira.
Mozvare Lucy Chivasa igweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari kuita zvidzidzo pasi pechirongwa cheHubert Humphrey Fellowship muno muAmerica. Vanga vachitaura vari parunare vari kuTexas. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chatinotarisa zvemimhanzi. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na mukoma Rise Kagona ve Bundu Boys.
Ndichiri kuridza musambo wangu weJIT. Enda ane chimwe chikwata chino chandaka foma chanda kuti Git Jive Band. And muchikwata umu tiri vanhu 5 nindini chete muZimbabwe vamwe vese varungu vekuno.
Kose makafunga kuva bachikwata chitsva ichi?
Diaspora kai. Diaspora yekuti uende kumusha unokumba vamwe futi chakunetsa njoti. Ukaenda kumusha kwacho vanhu vasa vanongoda kuuya zvezvekungoti tinoda kuenda kuLondon kwete kuda kuve mubhendi ayo. Saka ndakangoona kuti plazi zvaakunetsa travelling up and down. Saka ndakangoti semunhu ndaakugara kunoku regai ndingomisa chikwata chacho muno. Ndiri muEdinburgh kuScotland.
Pane damba refura muri kutsikisa here rechikwata chitsva ichi?
Ma songs aripo but hatisati tapinda mustudio. Zvinoitira ndozvoti music ndinoda kuti inyatsonyura muropa ravo vanhu kunokwa nekuti it's a different culture ka. Saka zvimwe zvino vanenge vasingaridze nemvira yandinofungira yacho. Saka ndezvekutoti ndinyanyopusha zvipinde muropa then kwauzotsikisa.
Muchiri kumboitawo here mamwe mashows muri koku Edinburgh?
Mashows tukuita akawanda. Mafestivals ese tinoita mashows kunoku. Mafestivals like Masamom.
Pane urongwa here wekumbodzokera kumusha kuno kwenya nechikwata chitsvaki?
Taive takatarisira kuti unozongonzwa kunzi hana Thomas vava kuZimbabwe. Oshaya kuti kopashaya kana mboti connectawo kuti atisimudze tiende kumusha timbonoridza. Saka ya zvinangwa zviripo zvekuti timboenda kumusha bati ndokunge kana kwadzigadzikana iye zvine zvine situation iriko iyi ndifunge kuti tingade kuenda kumusha ndava vanhu vachiri kuda kumbobatanidza ikonomi yavo mushe.
Totarisawo kune vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice Kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata cheBundu Boys. Ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys. Kutanga kwaro taiko chako is from 1980. Chikwata chakabva muchikwata chainzi World Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuchinja zita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha. Saka takabva tangozviti maBundu Boys. And the word Bundu iro riri takanyanya kuritora pa pane kamwe kamelisha group kainzi Farabundo. Kazitaika kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no, since vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha. Ikaiti zvingozviti isusu maBundu Boys komomorata makomrades edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nanamusha kabvu Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here apa zvakafamba sei?
Nyaya yana Tembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofunga kuti Big Tembo ndiye akanga ari muridzi wechikwata and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa semunhu akanga ari spokes. Isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura taura pane vanhu. But ari Bhigi chai akatozoya muBundu taBundu yatovepo kare. Bhigi akabva kuChinoyi, abva kuChinoyi akauya nebhendi rake rainzi Missing Tooth.
Nako kambo kubva kuchikwata cheBundu Boys tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka. Iko zvino ndokusiyai muina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.